mumwe mushandi wezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vati vari kutsiririswa zvikuru neuwandu hwavo vari kufa nechirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati vashandi vezveutano vanotoda kubatsirwa mukugadzikana kwepfungwa nekuti zvavari kuona vari pabasa zvinotyisa.
Mafiro ari kuita vanhu vezvino awandisa. Vanhu vari kungoti vakabatwa nechirwere ichi mazuva maviri matatu munhu atoshaika. Chauya achine ukasha hukuru ende hachisi kumboti pachanzi. Choinyanya kurwadza ese mahealth workers kutarisa vanhu vatinoziva vachishaika nechirwere ichi. Unofila helpless, unofila kuti hapana zvandogona kuita apa. Wongopedzisira wangoisa zvese mumaoko aMwari. Unoshandisa mishonga yese yaunoziva kushandisa. Asi kazhinji hazvina zvazviri kubetsera. Chirwere chiri kuisa pressure yakawandisa mudangariro nemuhana dzemahealth workers. Zvichatoda kuti mahealth workers adzidze kugadzirisa pfungwa dzavo.
VaMadzorera vatiwo apo vashandi vezveutano vanenge vodzokera kumba vanenge vakutyirawo kutapurira mhuri dzavo kana vachinge vabatwa nedenda iri asi risati rabuda pachena.
Kana wakudzokera kumba wakufunganya nenyaya yekuti kuda wakatakura utachiona mhanzu dzako iwei unosvika paya zvatowanzira ndezvongosvika tisingobvisa hanzu dzataa takapfeka tosoka mumvura ine sipo wopfeka hanzu nyowani wodzokumba wotanga kutamba nevana.
Mumwe mukoti anoshanda muguta reHarare vasimba rashe James Tafirenyika avo vanotungamirira Zimbabwe Urban and Rural Council Nurse Workers Union vati zvinhu zvinotyisa zvakanyanya kuenda kubasa.
Kana tichienda kubasa tinonzwa kutya asi nekuda kwekutiwo takabayiwa vaccine rekunzi rinogona kudzikisa ukasha tenge taakungoenda kuitira kuti tinge tichibatsira kudzikisawo kuti vanhu vasange vachinge vachizobatwa nedenda iri. Asi zvinhu zvinotityisa zvikuru kuti tikedzera vachienda kubasa frontline workers.
VaTafirenyika vatiwo zvakakosha kuti vashandi vezveutano vese vapiwe zvekufambisa kuitira kuti vasasangane neveruzhinji.
Tinoda kuti vanhu vange vachipiwa transport yekuenda kumabasa nekuda kwekuti iko zvinoizvi tiri kushandisa public transport asi tinenge tabuda muvanhu vari kurwara necovid-19 tokunge takutospreada futi.
Mumwe mugari wemuHarare vagod knows homwe vati vashandi vezveutano vanofanirwa kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vari kubata basa rakakosha uye rinotyisa.
Vanofanirwa kunge vachiwedzerwawo mari nekuti tikada kutarisa kuti njodzi dzavari kupindana nadzo nezvavari kutarisa nadzo zuva nezuva hazvina kureruka.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 62 vakafa nechirwere cheCOVID-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru 2,700 nevapfumbamwe kana kuti 2,809. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 60 nechimwe nezana nemakumi maviri 91,120 zvichitevera kubatwa kuvanhu zviuru 2,905 nezuro wakare. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakange vave 1,000,000 nezviuru 200,062 462 kana kuti 1,292,642. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru 656,000 730 kana kuti 656,830. Uwandu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.